kuona dambudziko rekuti hurumende haisi kukoshesa dzidzo yevana vedu nekuti iri kurega kugadzirisa nhuna dzatakaburita vapa kare mukarangarira gore rapfuura takaparura gwaro Education Crisis Report September 2020 tichitsanangura nhuna dzese dziripo nezvingaitwe nehurumende kuti zvikoro zvedu zvivhure zvakanaka vana vadzidze tiri kuona hurumende iri kuramba yakapeta maoko isina zvairi kuita nezvazvo kasa kutanga kwegore zvakare takanyorera hurumende pamwe chete Federation of Zimbabwe Education Nyika vanyorerawo zvakare ichingoramba ichivakumbira hurumende kuti igadzise zvichema zvinoti chekutanga kuti mari yevarairidzi idzorerwe payanga iri isati yabiwa kuna 2018 USD 520 iri minimum salary maticha wanochovira kwanise kupinda muzvikoro achinodzidzisa vana vedu akafara saka tapa hurumende kusvika musi wa 22 March idzi nyaya dzainge ichiziya kare kuti kana ichinge isati yagadzira nyaya iyi kuchazoona kuratidzira nyika yese varayiridzi vachibatana nemaparents kurwira dzidzo yemuzimbabwe kuti isarambe ichiendeswa kumaweri nehurumende iri kuratidza kuti haina hake
kuratidzira kunouya nenzira dzakasiyana-siyana vamasaraure imi mucharatidzira nemutoo upi
tichange tiine magwaro inyunito achange achitorwa kubva kumadistrict ese vanhu vachifamba mumigwagwa vachinotura magwaro aya kuvatungamiriri vehurumende vanenge vari mudunhu imomo kumahofisi makuru emutungamiriri wenyika vaemarson muranga kwacho vazivisa kuti ngavagadzirise nyaya idzi dzedzidzo vamwewo vachange vachijoina kuratidzira uko vari pamadandemutande vachingosumudzawo maplagadzi avo vari mudzimba vachikanda pamasocial media nepamwe kuzivikuragaradza kunyunyuta kwedu kampeni yatiri kuita tiri kukondinya nekampeni yedu yesave our education ZW campaign iyo yatakatanga kuparura gore rapera tichiedza kushingirira kuti tinyengeredze hurumende kuti igadzirise zvatadzidza dzidzo yemuzimbabwe kuti ifambire peri
tinoonawo kuti musi wamasarudza kuratidzira musi unenge uchivhurwa zvikoro pachikamu chechipiri yatingati phase 2 muri kutarisira here kuti nhengo dzenyu dzichazoenda kumabasa dzichizonoratidzira zvakare
nhengo dzedu dzagara hadzikwanise kuenda kumabasa kana nhuna yemasalari isati yagadzirwa saka tiri kutoita kuti tiratidzire apa inyaya yekuti tiri kurwadziwa kuti tingogara kudzimba tichiti hatina mari iye hurumende isina hanya vatinenge tiri kuwadza vana saka tiri kuti zvatiita tingobatana sezvo hurumende inenge ichimbonyepa kuti tavhura zvikoro asi tinenge takavhurwa madhoo chete pasina dzidzo iri kupiwa saka hatiti kunyembedzera kuti vana vari kudzidza nekuti takarwadziwa nekufuira kwakaita vana vachindopasirisa achidonha hurumende inenge ichimbonyepa kuti zvese zvakanaka ichinyepa kuti zviri kufamba ipopasina chiri kuitika saka rwendo runo hatisi kuda kuti vana vedu varambo vachirasikirwa nenguva tichatotanga kutoenda kumasiti kuitira kuti nyaya dzedu dzikurumidze kugadziriswa varayiridzi vowana mari inobatika vozoenda kubasa kunodzidzisa musi wa 22 tikarega kutora matanho hurumende ichangonyevera vanhu kuti zvese zviri kufamba isu tichiziva kuti hapana chiri kufamba nekuti varayiridzi havasi kubasa
mazivisa here hurumende nezveurongwa hwenyu hwekuratidzirawo
tatovazivisa tikatovapa ultimatum yatavanyorera iri gwaro kuti chigadzisai zviri zvikamu zva 22 basi asi tagara tinongovazivisa zvinhu zvakuva tagadzirisai apa gadzirisai apa asi vanoratidza kuti vanenge vachiita zvitanda munzeve saka rwendo runoda kuti ai tomboenda kwavari ikoko tichatovaudza nemuromo kuti dambudziko riramba rakurisa raakupisa rakuda kukurumidza kudzimura.